Iya wangu ndaka kunyorera zamba irudo kauno yaire kuzondi una inda ore moyo jakaruka ndaenda zi nguva yese ndaka ngomirira uchingoti iwewe chimbondimirira ndichambukura zinda ore moyo jakura rini zve urere se ndaka ngomirira kutarira iwe kaunouya here kuzondiona inda ore moyo jakaruka ndafunga kuri rudoneni auchina iwe kana tsamba chaiyo auchanyori ndiya iwe inda ore moyo jakaruka ndafunga kuri iyo 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 zandine zangangariru iwe rudo 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 iwe dazvimba mapapu nekufunga iwe ndatindiridze mhiri hanzi nyarara kuchema ndatindiridze mhiri hanzi nyarara kuchema hanzi nyarara kuchema gotunokura chavo hanzi nyarara kuchema gotunokura chavo ndatindinyararezve hanzi uri zvachavo ndatindinyararezve hanzi uri zvevinzi wakauwanipiko gotuchukura chavo wakauwani buku gotuchukura nyira mwana asingacheme anofira mberi mwana asingacheme anofira mberi kuchichema pakubunzwa ndiwe wakazvikanyira weka ndiwe wakazvikanyira weka ndiwe wakazvitosora weka iwe wakazvitosora weka nyaya yako yekuzvedza gamba nyaya yako yekuzvedza gamba nyaya yako yekuzvedza gamba nyaya yako yekuzvedza gamba amai ndinokumbira ruregerero vamukadzi uya wamakandirorera takarambana taka zauwirirana parudo rwedu chairo taiwirirana kana mumba medu chaimo taiwirirana kana hama dzangu aidzibata zvakanaka hapana kana chimwe chete chandaimushora inini takazopesana pandakamubata nechikomba asi mukadzi uya ndaimundama ndikati zviri nani kurora mukadzi anoruya pane murora anopa rudo rwangu kumunhu wese wese amai ndaramba ini zviri nani kurora mukadzi anomuka pane murora anopa rudo rwangu kana une wako anobudai we dadana ye rudo runokusha kana une wako akagurura iwe imbana ye rudo runokusha rudo runokusha utariga ukama rudo runokusha Unariga ukama Rudo runokusha Ona itzimba Zagamira mutoru Ale mutoru Bamsana perudo Ona iwa mwewano Chebezana mutoru Ale mutoru Bamsana perudo Funza irudo Ama zangu we Funza irudo Ama zangu ka Rudo runokusha amaiwe Rudo runokusha amaiwe Rudo runokusha amaiwe Rudo runokusha amaiwe 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 Kuro cha chete
Yeah.
si owa dundundu iwe Urungu do wandipa mufaro Pane wa mweva arume Ndino si owa jifuwa iwe Yakare bangu wa mwana iwe Yakari ngembura mukombe Andina iwe ndinyari ziwe Yakare bangu wa mwana iwe Yakari ngembura Mani, imi maondonga purazi Katiriza imi temu enyu anu ashandi Naimbu wa ufuru mani papurazi Naimbu wa mkuru webasa pakambani Naimbu wa ufuru mani papurazi Naimbu wa mkuru webasa chakapera Ndakatadza kusevenzesa chinzvimbo changu Ndakatadza kusevenzesa ukuru wangu Ndakatadza kusevenzesa chinzvimbo changu Ndakatadza kusevenzesa ukuru wangu Ndaiva sevenzesa semhuka Ndisingavape mari yepei Daiva sevenze sase munga Nijivanyi mamari epehi Daiva sevenze sase munga Nijivanyi mamari epehi
Adiwa usamzonde Adiwa iragirake Aro